mutongo wedare achapa mutongo wake pachikumbiro ichi nemusi wemuvhuro zvichitevera kupikiswa kwaitwa nehurumende ichiti vachibaya vakapiwa mukana wekuti vatongo vachibva kumba kwavo vanogona zvekare kupara mhosva vachibaya avo vakazvipira kumapurisa rezuro vachibva vasungwa vamiswa pamberi pedare ramajistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa kuratidzira svondo rapera muHarare uko kwakanga kwarambidzwa nemapurisa asi gweta ravachibaya vavo beishava vaudza dare kuti vachibaya vanofanirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva huru yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo kutaura kuno vachibaya vakaisa gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare sekutarwa kwazvakaitwa sezvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita apo vanenge vakamirira kutongwa pamhosva yavakasungirwa munandira gore rino mdc inoti pane nhengo dzayo dzinodarika 150 dzakashungurudzwa nemapurisa kana vanhu vanofungidzwa kuti vasori kana mauto mukati mesvondo rapfuura ndakamirira studio 7 muHarare dini godwin mangusha